ndizvozvo chaizvo. Tiri kumirira vagari vekwaMutoko vemabhuku anokwana kuita iwo mana vane minda yavo nenzvimbo dzinoyera nekumafuro kwakapegwa nekambani iri kuda kuita granite mining yakasvika ikoko ikapega 150 hectares. Kambani yaina kunge yaita maconsultations kana kupiwa nzvimbo mvumo nevagari vemunharaunda kuti inge ichipega kumafuro avo okunzvimbo dzavanorimira okunzvimbo dzinoyera. Zvisiri izvo zvinotarisirwa mumutemo weMines and Minerals Act, uyo unotaura kuti kana munhu ari kuda kupega panzvimbo inorimirwa nemunhu opamafuro ake anofanira kunge apiwa mvumo nemunhu iyeye nemuridzi wemunda kuti agokwanisa kupega nekuendera mberi nezvirongwa zvavo zvemaini.
Saka imi zvii zvamuri kunzi muite nevamuri kumirira?
Isusu tiri kunzi tiudze vekambani ava kuti vaende kwaMutoko vanobvisa mapegi avakaisa. Takanzi tivape 2 days kuti vaite zvinhu izvozvo, then vobva vamira urongwa hwavo hwekuenderera mberi nemaactivities avo emining. 2 days dzikasadarika tichazoita mapepa ekuhigh court ekuti vamiswe nekuti vapiwe order yekuti vanobvisa mapega vakaisa zviri kunze kwemutemo.
Tinoziva kuti vanoita zvekuchera ava havangouye vachichera vasina kunge vapiwa mvumo nehurumende, uyewo vachigara pasi nemakanzuru enzvimbo dzavanenge vachichera matombo kana zvicherwa pamwe chete nemadzishe. Hazvisi zvinhu zvakanga zvaita here kuti vakanga vatopiwa mvumo vekambani kuti vange vachienderera mberi nebasa iri?
Kumapepa vakaratidza maclients edu kambani iyi yakapuhwa mvumo yekuinvesta muno muZimbabwe kubva kubazi reZIDA, Zimbabwe Investment Development Agency, but mvumo yayo yayakapiwa investment permit inotaura kuti vanofanira kunge vachingoita gold and nickel mining munzvimbo yemazoe negruwe. Zvinova izvo zvekare imwe yemamwe magrounds atakaraiza kuti license yavo inoti vanofanira kunge vachimaina gold nenickel kumazoe nekugruwe kwaMutoko vava kutsvake. Zvekare takaona kuti kambani iyi haisati yava neenvironmental impact assessment certificate, anova mapepa anofanira kunge atanga awanikwa kuti kambani inenge ichiita zvemining izoenderera mberi. Saka naizvozvo mutemo weenvironmental management act hautobvumidze kuti vanhu vatange kuita mining kana kupega kana kuita inonzi prospecting vasati vane environmental impact assessment certificate. Saka naizvozvo mutsamba yatakavanyore taivaratidza zvekare kuti kupega kwavakaita nekuda kutanga mining kwavari kuita zviri kunze kwemutemo. Zvekare takaona kuti map yavainayo vekambani ava iri kuratidza mining location iri kutotaura zveimwewo village inonzi Madzima iriko kwaMutoko ikokoko, but vakaenda ku 150 hectares dzavakanopega, vakanopegawo zvekare kune imwe area isiriyo iri kuburitswa pano.